Bato riri kutonga reZANU PF sezvanga zvakatarisirwa nevakawanda munyika rakabuda nechisungo chekusimbisa kuti mutungamiri waro uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2018. VaMugabe vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana uye vakakunda musarudzo idzi vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe panopera temu yavo. Asi vanhu vanga vachitevera zvange zvichitika kumusangano wekupera kwegore weZANU PF annual conference kumasvingo vanoti bato iri rave kufanira kutaura zvizere nezvekuti ndiani achatseva vaMugabe sezvo vari kuratidza kuti vakwegura uye kufamba kana kuita zvimwe zvinhu zvakaita sekudyara miti zvave kuvaremera. Asi mukuru weZANU PF Youth League vakudza eChipanga vanoti ivo sebato reZANU PF vanomira navaMugabe uye vanoda kuti vatonge nekusingapere kana kuti kusvika madhongi amera nyanga.
Democracy inotibvumidza kuti tisarudze mutungamiriri watinoda. Saka watinoda kuti atingachitungamirira ndevaMugabe. Kana iri nyaya yemakore constitution yedu yeZimbabwe neZANU PF iri silent panyaya age limit. Inongotaura nyaya age limit kana kuri ku youth league ndokunonzi 18 to 35.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaObert Gutu vanovawo Gweta vanotenderana navachipanga panyaya yebumbiro remitemo asi vanoti vaMugabe havachakwanisa kutungamira nyika sezvo nyika yoda vanotemwa dzinobva ropa.
Bumbiro remitemo unova ndiyo supreme law of the land, constitution yeZimbabwe haivarambidzi. Hatisoda kupindira muzano kuti mazviitirei kana kuti musazviita kana kuti zviitei. Asi tinongoti zvinotirwisa vurombo, tiri bato rinoda love, tiri bato rinoda empathy. Uyezve tichiona kuti pari zvino imwe nhamo yatinayo muZimbabwe kunyanya-nyanya yekukundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwenyika, nyaya yezveikonomi yenyika, inokonzerwa nokuti vaMugabe pache zvavakura kuti vachakwanisa kusupervisa maminista avo ose, vachakwanisa kuona kuti minista uyu mubazi rake wazoita izvi kana kuti haana kuzviita here. Shua Simba havasisina.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanotiwo vaMugabe vanenge voromerwa nemutoro wekutungamira nyika.
Ichokwadi chokuti baba mumusha kunyange mumaruzevha umu vanenge vava nemakore akaita seayaya pakaita mhirizhonga nevavakidzani ivo vanotaura kuti aiwa ini hapana chandinganyanye kutaura. Asi ndingamirira vakomana kuti kana vachinge vauya panopera mwedzi motaura navo pamusoro penyaya iyi nekuda kwezera. Zvaingovawo zvinhu zvakanaka kuti vaMugabe vaigona kutaura nyaya iyi vari semuti wemazano. Paiswa munhu wekuti iye pachake ndiye anenge ari anoita zvinhu nezera odiki. Zvinoita zvakanaka.
Ko, remangwana renyika rakamira sei kana vaMugabe vachiramba vari panyanga pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavo? Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanoti vaMugabe vanokwanisa havo kutungamira nyika zviri pamutemo asi nyika pari zvino yananga kumawere.
Vufumi hwenyika ndohwanyanya kunetsa vanhu kuti nyika haisi kunatifamba zvakanaka. Chaakunyanya kuitika izvozvi kunyanya kutarisisa nyaya idzodzi dzokuti uchazopinda ndiani, uchazodai ndiani. Zvenyika chaizvo chaizvo zvokuti upfumi hwenyika zvakagadziriswa hazisi kufamba zvakanaka.
Vakawanda munyika vari kutenderana navaMudzengi vachiyambira kuti remangwana renyika richava rima kana vaMugabe vakasagadzirisa zviri pamutemo kuti ndiani achatora chigaro chavo.